Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vatereri tinotsangana zvakare manera anhasi uri musi wechina kukadzi 8 2018. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hondo yekuti ndiani ari kutungamira bato guru rinopikisa munyika reMDC apo mutungamiri waro vaMorgan Tsvangirai vari muchipatara kuSouth Africa vachirwara nechirwere chegomarara iri kuenderera mberi uye mutauriri waTsvangirai vaLuke Tambo Rinyoka. Vati sekuziva kwavakaita kuzivisa kwavakaita nezuro vaNelson Chamisa ndovakabata chinzvimbo. Gurukota rezvoumhizha mukufambiswa kwemashoko vaSupermando wanzira vaudza nhengo dzeparamende kuti hurumende yakagona zvikuru kutenga zvikamu zvekambani yenharembozha yeTelecel. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hondo yekuti ndiani ari kutungamira bato guru rinopikisa munyika reMDC apo mutungamiri waro vaMorgan Tsvangirai vari muchipatara kuSouth Africa vachirwara nechirwere chegomarara iri kuenderera mberi uye mutauriri waTsvangirai vaLuke Tambo Rinyoka vati sekuzivisa kwavakaita nezuro vaNelson Chamisa ndovakabata chinzvimbo chavaTsvangirai icho changa chakabatwa navaElias Mudzure. Asi mutauriri webato iri vavo Betty Gutu vanoti sekuziva kwavo vaMudzuri ndovachakabata chinzvimbo ichi. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
VaTambo Rinyoka vaudza vatori venhau pamuzinda weMDC Harvest House nhasi kuti havaoni kuti sei nyaya yekuti mumwe vatevedzeri waTsvangirai vaChamisa ndivo vave kubata chinzvimbo chemutungamiri webato iri yamutsa mutauro sezvo izvi zvisina kuitika. Apo pakambodomwa vamwe vatevedzeri vavo vanoti Muzvare Tokozani Kupe navaMudzuri kuti vabate chinzvimbo ichi. Zvichitevera kudomwa kwavaChamisa nezuro, munyori mukuru webato iri vaDouglas Monzora vakaburitsawo gwaro iro raiti vaMudzuri ndivo vange vachakabata chinzvimbo chemutungamiriri webato iri. VaTambo Rinyoka vakoka musangano wevatori venhau kuti vatsanangure kuti vaChamisa ndivo vakabata chinzvimbo chavaTsvangirai pari zvino. Vati vakataura navaTsvangirai nezuro uye vaChamisa vatotanga basa ravo semutungamiri weMDC nhasi apo vasangana nenhengo dzeparamende pamwe nemasachigaro ematunhu ebato ravo. Asi mutauri webato iri vaObert Gutu vaudza Studio 7 kuti chokwadi chaicho ndechekuti vaMudzuri ndivo vakasara kubata chinzvimbo chavaTsvangirai.
Chokwadi chiripo ndechekuti acting president veMDCT ndivaElias Mudzuri. Ndozvandakaudzwa nevakuru vangu ndakamirira bato reMDCT, ndozvandiri kuzivisa vana veZimbabwe ndiri pamhepo kudai ndozva ndiri kuzivisa pasi rose. Ndoda kuti vazhinji vazive kuti handina kwandakarerekera vamwe vari kundituka vachiti uri kuita zvefaction uri kuita zvei nokuti havazivi kuti tinoshanda sei.
Vagutu vati vamudzuri avo vari kuSouth Africa pamwe namuzvare Kupe pamwe navamunzora kuCape Town kumusangano wekutaura nezvemubatanidzwa wemapato ezvematongerwo enyika vachadzoka kuHarare mangwana uye vachaita musangano nevatori venhau kuti vatsanangure mamiriro akaita zvinhu mubato iri. Vagutu varamba kutaura nezvemusangano waitwa navatambo renyoka nevatori venhau vachiti vakuru vemusangano vachaona kuti zvofambiswa sei.
Mujidimbu ndikangoti pachauya vamudzuri vachanatsotsanangura. Ya uyu womukomana ashedza press conference yake handidi zvekuti ndiende mberi kwokuti zvaitwa sei nokuti haayo hanzi hatingafumukuri hapwa dzeduka pane vanhu. Pano panhepenyero yavanhu vanhu vachange dzenge vachihwa kuti matanho atorwa ndapi kana vakuru vatsoka.
Ukuwo mutauri wemubatanidzwa wamapato ari muMDC Alliance vaWalsh Mengxube vaburitsa mashoko ekuti Alliance yakaita chibvumirano chekusapinda mumusangano uri kupindwa navamudzuri muzvare Kupe navamunzora sezvo vasina kugutsikana nezvinangwa zvavo zvakaita sekudyidzana nechimwe chikwata chemuzano PF cheG40 asi vagutu vati MDCT yakakokwa pamusangano wezviri pamutemo uye vati havangashupike nevamwe vanhu vari muAlliance avo vati vari kutoda kurarama nekubatana neMDC iwo vakatiza vakavashoropodza zvakanyanya. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangucha.
Gurukota rezveumhizha mukufambiswa kwemashoko vasupamando wanzira vaudza nhengo dzeparamende kuti hurumende yakagona zvikuru kutenga zvikamu zvekambani yenharembozha yeTelecel izvo zvatsamwisa dzimwe nhengo dzekomiti inoona nezveumhizha mukufambiswa kwemashoko. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vamandu wanzira avo vanga vachiedzwa nekomiti kuti vatsanangure kuti sehurumende yakatenga zvikamu 60 kubva muzana zveTelecel vati hurumende yakagona zvikuru kutenga kambani iyi. Vatiwo chinangwa chehurumende hachisi chekuchengeta kambani yeTelecel iyi. Vamandu wanzira vati hurumende iri kuda kutora kambani iyi yese zvayo kuti vaisuke madhaka ainawo vozoitengesa kana yakunyatsoita mari kuti iwanise vana veZimbabwe pundutso sezvo yanga iri kuwanisa vekunze mari chete pasina zvaiwanikwa nenyika.
Hurumende yakatenga zvikamu 60 kubva muzana 60% yekambani yenhare inonzi Telecel. Takaitenga nemari inoita iyo mamiriyoni 40. Takaita kuburikidza nekuti tanga taona kuti vanga vari muvekunze vakabata 60% iyi vanga vari kuda kuitengesa uye vaida kutengesera vamwe vekunze. Asi pavaida kuitengesa takaonawo zvakare kuti vanga vasina kubhadhara residents ravo kubotras mari inosvika iyo more than 110-115 million. Tikati ko imi mogotengesa kambani iri kutadza kubhadhara zvikwereti muno toita sei? Chekutanga chandandanzi ndiite nehurumende chachiri chekuvhara kambani totora license zviri pamutemo. Asi ndakazoti kuvakuru vangu tikadaro tinoita kanda vanhu vakawanda mumastreets vanga vachiwana mabasa uyewo kune vamwe vanga vachisupplya zvinhu kuna anatenziso vanoshaya mabasa. Tadii kuti sehurumende tichitora toigadzirisa tozoitengesa.
Vamandu wanzira vati kunyange hurumende ichizivikanwa nekutadza kumutsa makambani ari pasi payo vati zvakakosha kuti nhengo dzeparamende dzione mutsauko kuti pave nehurumende itsva nekudaro haifanirwi kupomerwa zvaikanganiswa nehurumende yava Mugabe.
There's something good about the government and things that are bad about the government.
Pane hurumende zvaisingagoni nezvainogona. Hurumende haisati yaratidza unyanzvi hwayo hwekufambisa mabhizimusi uye makambani mazhinji ehurumende akaondoka. Izvi zvinotaurwa nemutungamiriri wenyika. Asi ndofungawo hazvina kunaka kuti tipomere hurumende mhosva tichitarisa zvakaitika kare. Tinofanirwa kuvatonga nezviri kuitika iko zvino nezvavachaita mune ramangwana. Tine chivimbo chekuti hurumende inogona kubudirira mune zvemabhizimusi kana dzevakaisa vanhu vanogona kufambisa mabasa pamwe nekudzinga vese vanotadza kuita zvavanotariserwa.
Asi mwenengo ye komiti iyi va James Maridadi vanomirira tafara mabvuku muparamende vashora hurumende zvikuru nekutenga masheya muTelecel. VaMaridadi vati hurumende ine makambani akawanda asiri kuita mari kusanganisira kambani yenharembozha yeNet1 vakati Telecel ichazongoondomokawo semamwe makambani ehurumende.
Hurumende haisati yambogona kurana makambani. Hurumende ine muZimbabwe dzine maparasatwas anopfuura 100. Hakuna parasatwa imwe chete iri kuita profit. Kuti hurumende ichienda inotora Telecel private company, vofunga kuti vanokwanisa kuti vaise mari umomo vogoirana zvinoita iti profit. Ndopandiri kuti ipapa hurumende ipapa haina kunyatsopafunga zvakanaka. Zvinezvi hakuna munhu weMuzimbabwe asingazive kuti Net1 iri kutatarika. Minisa vane ndonda mumba mavo. Voda kunotora imwe kambani yakazvimirira kuti vaiunze ite kuti ndonda iri mumba mavo. Ndopati kuti papa zvikwanise kudaro kuti iwe une ndonda yausati wapedza kuti ufide kuti ikwanise kufamba ikwanise kuzviitira yega wakuda kundotorana nedzimwe ndonda.
VaMandi wanzira vati hurumende yakatenga zvikamu zveTelecel nemamiriyoni makumi mana emadhora. Vati hurumende haina wayakabatirira asi yakagona kuita bhizimusi nekutenga kwayakaita zvikamu zveTelecel. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Chichevera kuparurwa kwakaitwa gwaro rezvemashandisirwo emari nekusimudzira mabhizimusi dzimwe nyanzvi mune zvemari nezveupfumi hwenyika dzinoti gwaro iri iro rakaparurwa nagavhuna webhanga guru reZimbabwe igwaro rakanakira nyika. Mukutarisa nezvenyaya iyi tanonoka wande weStudio 7 abata imwe nyanzvi mune zvemari vachishanda nePersicon Global Fund vaPersistence Gwanyanya kuti tinzwewo pfungwa dzavo pamusoro pegwaro iri.
Mugwaro re monetary policy re upfumi hwenyika pane zvinhu zvataona zvakaitika zvinotaridza mafambire eupfumi hwenyika. Chekutanga, nyika yedu yeZimbabwe inenge yava netarisiro yekuchinja. Takaona isusu gavhena vachitaura vachiti chinhu chakakoshera nyika nguva ino kuproducer kuti mafactory edu ange achipfuaira hutsi.
Saka kana mukatarisa zviri mugwaro iri, munofunga kuti rinokwanisa kusimudza nyika here munyaya dzezvemari?
Nyika inofana kuti ichitanga kusumuka, asi kana hurumende ikaramba ichingoprinda mari zvese zvinodyiwa. Saka ndosaka nhasi tichiona Reserve Bank ichisumudzira chitsidzo chakataurwa naMinister of Finance kuti government inofana kuridusa balance deficit yavo kusvika pa4% yeGDP, zvichienda mberi wosvika pa3% yeGDP. Izvo kana izvi zvadziswa zvinoreva kuti mari haichangozari kumabhanga isina chakaisapota. Inofana kusapotwa neproduction.
Munofunga kuti vekunze vanoda kuisa mari mune zvemabhizimisi munyika vanofarira here gwaro rakaburiswa iri?
Vekunze vangafarira gwaro iri nechekutanga tandataura kuti pane facility yemagarantees iri kupiwa neAfrexim Bank kuti inini kana mainvestor tinokugarantuai kuti mari yenyu ichadzoka. Asi chakanyakukosha pakufamba kuchaitika uku, hurumende yedu ichafanawo kupa masovereign guarantees. Nekuti takatarisa vanhu havanga vasina evimbo yakanyanya nehurumende zvakanyanyisisa.
Pane zvamunoona here zviri mugwaro iri zvamunofunga kuti zvingakanganisa nyaya dzemari kana kuti zvemabhizinisi munyika?
Zvandingangoona inini ndezvekuti nyaya yemari yaramba ichinetsa. Asi dai bhanga guru rachitaridza view yekumberi kuti takatarisa kumberi uko toda kuzoti nyika ichiva ne karenzi yayo. Pane nyaya yakataurwa yekudzorwa kwemari mushure neamnesty. Gavhena havana kukwanisa kupa figa kana amount yekuti so far mari yadzorwa imari. Asi takatarisana nekuti period nguva iri kupera musi wa 31 March yekudzorwa kwemari ikoko.
Nyanzvi munyadzi zvemari vapersistence Gwanyanya vachitaura vari parunare muHarare natanonoka wandewe Studio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860, 15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. Muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoti kodzero dzevanhu dzinodzikwa kwavari naMwari uye kutenda kuri muupenyu hwevanhu vemuAmerica nerusununguko. Vachitaura nhasi pamunamato wekudya kwemangwanani wepagore weNational Prayer Breakfast muWashington, vaTrump vati kodzero dzedu hadzisi dzekupiwa nemunhu, kodzero dzedu dzinouya kwatiri dzichibva kumusiki wedu. Kunyange zvodi, hapana simba repasi pano rinogona kutibvutira kodzero idzodzo. Aimbove mutungamiri wehurumende yeBangladesh, Khaled Azia, atongerwa kugara mujeri kwemakore mashanu nemhosva dzaari kupomerwa dzeuori. Dzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti makakatanwa nekunetsana kuri kubuda mubato reMDCT kuchatokanganisa gadziriro rebato iri musarudzo dziri kutarisirwa munyika gore rino, sezvo mubato iri mave nemapoka ari kudhonzerana. Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vanoti bato iri rinofanirwa kutokasika kugadzirisa nyaya yeutungamiri kubva kuna ivo vamogenitsvangirai kusvika kuvatevedzeri vavo vatatu ivo vatsvangirai, vachizivisawo pavamire kuti vachasiya riini chigaro chavo uye vanhu vosarudza achatora matomu kubva kwavari. Imwe nyanzvi yakazvimirira vaJoy Mabenge vanoti remangwana rebato reMDCT ratove zinyekenyeke kana risina vatsvangirai semukokeri mukuru. Asi imwe nyanzvi mune zvematengerwo enyika vachishandawo vakazvimirira vaCharles Mutasa vanotiwo dambudziko riri mubato iri rakabva pakudomwa kwevatevedzeri vanoti vaNelson Chamisa navaElias Mudzuri mushure meCongressi. Mukuziya nezvenyaya iyi, tatanga nekubvunza vaMabenge maonero avo nezviri kuitika muMDCT.
Chekutanga ndechekuti zvinodyisa vurombo, zvinosiririsa kuti panguva iyo mutungamiriri webato reMDC vatsvangirai vachinge vari muchipatara kurapwa nekutarisira kunaya. Musangano wavo ungabve wasvika pakuti unenge wakuratidza kuti wapindwa naPongwe. Zvinonzwisa vurombo kutaura takadaiwo, asi chiripo chatingada kuti zvetatanga kubata inhau yekuti zvave pachena kuti kana nyaya yekuti ndiani akanyatsobata matomu muMDC ikasange ichibuda pachena, pacharamba pachiitwa makakatanwa nekuti mamiriro azvo pabepa ndeyekuti vatsvangirai ndivo vachiri vakabata matomu. Asi hazvichaonekwe sekuti zvinhu zviri kungobatsira musangano, zvaakutoonekwa mukati nemakakatanwa ekuti ndiani achafanira kuzenda achifambisa musangano kuenda mberi kana ivo vatsvangirai vakasiya.
Tomboenda kuna vaMutasa.
Ndinoona kuti mune dambudziko rekusatendana pakati pemaVice President matatu ayo, zvichikonzerwa nedambudziko rokuti hazvisiri pachena kuti uyu ari kuita zvakati, uyu ari kuita zvakati. ndiyo pati yega inema vice president matatu pasi rose. Saka izvozvo zvinokuratidzai kuti zvinounzawo matambudziko. Tinoona kana zvakaita kuzanu PF kwanga kuine ma vice president maviri. Asi paitoita matambudziko ekuti hambosara achiita zvinoita kunge zvine maitirwo akasiyana nezvinenge zvifana kuitwa neumwe. Saka iyo nyaya yekuti vice president anonzi nhasi ndouri kuekita mangwana ndouri kuekita ine dambudziko rainounza.
Vamabhenge, tingatarisira here kuti vatsvangirai vangabuda pachena kuti aregai ndichisiya chigaro bato rotsvaga nzira dzekuwana mutungamiri nyika yatarisana nesarudzo?
Ndinoona sekuti mubvunzo iwoyo munhu anganyatsa kugona kupindura ndivatsvangirai pachavo, nekuti ndo vari kunzwa kuti nyama dzavo dziri sei, vari kunzwa kuti miri yavo iri sei, vari kunzwawo zvakare kuti vanogona kuzopinda here mundima, idhonza rinogona kupinda mundima here richifamba rakasimba panyaya yekunge richitsvaga rutsigiro zvoda kuzenge zvichiitwa pakati penguva ino kusvika pachasvikwa sarudzo. Kunonoka kuzvitaura kana tichiti pamwe ndo zvavachada kuzotaura, kunonoka kuzvitaura zvinokonzera tambudziko, nekuti uyo achazenge akuzonzi akuzenge achifanira kunge achitsiva vatsvangirai anogona kunge asina rutsigiro rwakafanana nerune rwavatsvangirai, kana kuti zvinogona kutonetsa kuti pasvikwe pakuti ndiani munhu iyeye. Saka tingangoti isusu tinotarisira kuti dai vakazokasika kutaura kuitira kuti musangano wavo ukasike kusimba wakatarisana nesarudzo, sarudzo dzatirikufungidzira dzinofanira kunge dzichiuya iro gore ratiriri.
Vamutasa, tingaona here iro bato reMDCT richiita inganzi vote of no confidence pana vatsvangirai nemamiriro aita zvino?
Ini maonero angu ndeyekuti dambudziko harisiri pakuti vatsvangirai taura here kuti varume tisarudzai kana kuti tosarudza mingi. Asi chiri kungoratidza apa ndechekuti kunyange dai taiti vatsvangirai vaisimba nhasi onaya, dambudziko hombe riripo nderokuti hapatorina kubatana kwacho vatungamiriri vatatu. Saka kana vakataura kana vakasataura zviri kungoratidza kupfemuka kwomusangano, uye kuti pfungwa dzekuita ma-vice president matatu hadzina kumbobvira dzaita pfungwa dzakanaka nezve zviri kuitika. Nokuti pazvakatangwa pakapuhwa chikonzero chekuti tiri kuda kusimbisa musangano kuti kana toenda kumaelections tigone kukampena zvakanaka, but zviri kutoita opposite zvakange zvichifungidzirwa zvacho. Saka kunyange vatsvangirai vakataura nhasi kuti aiwa chiitai imi varume, already patova nedambudziko rekutoti musangano watsemuka. Mabatirano ari kuita ma-vice president acho ari kuratidza kuti havasi pamwe chete, vane pfungwa dzakasiyana. Vanotorwira kuti ini ndini mukuru uyo achitiwo ndini mukuru.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vachavasi mutasa vari parunhare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kune imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitaurawo vakazvimirira vaJoy Mabhenge vari parunhare muJohannesburg, South Africa neStudio 7. Vanhu vakawanda kunyanya vechidiki muBulawayo vanyoresa kuvhota muzuva rekupedzisira rechirongwa cheBVR Mopup. Taura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vataura neStudio 7 vati nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana vange vachishaya mukana wekuti vanyorese kuti vagokwanisa kuvhota, asi vazozvipira kuti vaite izvi nhasi sezvo range riri zuva rekupedzisira. Mumwe wechidiki angozvidoma nezita rekuti Tandiwe ane makore 20 ati azonyoresa nhasi nekuti ange achishaya mukana wekuita izvi.
Ndanga ndisina kuregister, like we have to register because ndasinanga one time ndaenda kubasa, but since nhasi kushinzi kuri kuvharwa pandazowana time yokuti ndikwanise kuuya kuzoregister.
Mumwezve wechidiki mutumwa washe moyo ati wange achishaya nguva yekunyoresa nekuda kwebasa, asi ati nhasi vekubasa kwake vazomupa mukana wekuti anyorese kuti agokwanisa kuvhota.
Ndakwanisa kuregister nhasi because of my inconveniences ekubasa. Nhasiwo ndapiwa time wendiri kuzoregister.
Mukuru wezvesarudzo muBulawayo amai Stembiso Kupe vati chirongwa chemopa pichange chichifamba zvakanaka chose, vakatiwo hapana zvinenge mpinyo zvavakasangana nazvo pakunyoresa vanhu. Vatinhirawo kuti vechidiki vakawanda vakanyoresa pasi pechirongwa ichi.
Mopa exercise yedu yakafamba zvakanaka zvikuru. Nezoro on the 7th takavhara macenters edu ese, especially Bulawayo center. Kuma past 6 vanhu vakawanda, chinotifadza ma youth, ma young adults vari kuuya vakawanda. Kana yapera ya mop-up exercise kuma office ze district ku Windsor Park, anosara achishanda achiregister, asi anenge avutoregister nema normal working hours. Chinenge tichitanga na quarter to 8 tichipedza na quarter to 5 kubva Monday kusvika Friday.
Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu zviuru makumi maviri nezvitanhatu ndivo vange vanyoresa mudunhu reBulawayo kubvira pakatanga chirongwa chemop-up munyika musi wa10 ndira. Kubvira pakatanga chirongwa chekunyoresa vanhu gore rakapera, dunhu reBulawayo ndiro rine vanhu vashoma pane vanhu vakanyoresa munyika mose. Vanhu ava vanopfuura zviuru mazana maviri nemakumi mana. Dunhu reHarare ndiro riri panzvimbo yechipiri kuve nevanhu vashoma vanyoresa pane matunhu ose munyika, uye dunhu reMatebeleland South ndiro riri panzvimbo yechitatu pakuve nevanhu vashoma. Mukuru wesangano reWomen's Institute for Leadership Development, amai Samkeliso Kumalo, vanoti vemasangano akazvimirira ega havagutsikane neuwandu hwevanhu vanonzi vari mumatunhu eMatebeleland. Vanoti panofanirwa kuitwa ongororo yakajeka kuti pasave nekufungira kusiko panyaya iyi.
Isu hatisi kuvhumirana nemastatistics aripo akasaitwa kuti ndo acharichwa nezaiki. Takufunga kuti maybe mafigures aya akabikwa. So isusu tukuda kuti government ya Zimbabwe itarisise food process statistics. Itswage even an independent board inouya kuzoverenga vanhu tonyatsoziva kuti Bulawayo, Matabeleland, Midlands, what is the number of people that are there in each constituency. Pauda kutarisiswa ipapa. I think my figures are anogona unge achiitwa for political processes. But we really need kuti my statistics are credible. Tuashandisa not just for elections, but tuashandisa food for other things.
Dunhu reMidlands iro rine vanhu 865,165 ndiro rine vanhu vakawanda vanyoresa kudarika mamwe matunhu ose munyika. Vanhu vanopfuura mamiriyoni mashanu nezviuru mazana maviri nemakumi matanhatu ndivo vanyoresa kuti vagokwanisa kuvhota kusvika pari zvino munyika mose. Kunyange hazvo chirongwa chemop-up chapera nhasi, vanhu vanokwanisa kuramba vachinyoresa kumahofisi ezeka ari munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika kusvikira kwamiswa zviri pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Chirongwa chedu cheLive Talk Women's Round Table na 8 PM tiri kutarisa nezvemakakatanwa ari mubato reMGCT uye zvazvinoreva kuvanhukadzi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Zvongwe yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Hondo yekuti ndiani ari kutungamira bato guru rinopikisa munyika reMDC, apo mutungamiri waro vaMorgan Tsvangirai vari muchipatara kuSouth Africa vachirwara nechirwere chegomarara iri kuenderera mberi, uye mutauriri wavaTsvangirai vali kutambori nyoka vati sekuzivisa kwavakaita nezuro vaNelson Chamisa ndo vari kutungamira, kunyanga hazvo mutauriri webato vaobet gutu vari kupikisa izvi. vanhu vakawanda zvikuru vechidiki muBulawayo vanonyoresa kuvhota muzuva rekupedzisira rechirongwa cheBVR Mop Up. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana mangwanani na6 AM. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC, ndekusiya mina Chris Gande.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington DC.
Alingali chona njani izulu kandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ka-8 Nhlolanja 2018 nangoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa lamhlanje wethekelele isibhedlela sempilo koBulawayo lapho anikeze izipho ezehlukeneyo ezigoqela iklinika eyibhasi. Umongameli Emmerson Mnangagwa uzavakatshela eBotswana okwamalanga amabili kuqala ngolwesibili ngeviki ezayo. Intatheli zindaba zesifazane zivumelene emhlanganeni wenzelwe koBulawayo ukuba bonke abesifazane beZimbabwe sokumele baqale ukufundiswa baphatheke kuhlelo zokuthapha indaba zakulezi nsuku iCitizen Journalism. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkamongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa lamhlanje wethekelela isibhedlela sempilo koBulawayo lapho anikeze izipho ezehlukeneyo ezigoqela iklinika eyibhasi, inhlanyelo yezilimo zengadini kanye lokudla okwehlukeneyo. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ekoBulawayo.
Unkosikazi Mnangagwa uthi uyathokoza kakhulu ukuthi uyenelisa ukunceda abantu abangaphilanga kuhle. Uthi uze ephatheke ngokuthi abone ukuthi abantu abagulayo bayathola ukudla njalo badle izilimo zengadi ezilohlonzi, ngakho uze losaba lwezilimo lezi. Unkosikazi Mnangagwa ukhuthaze isibhedlela sempilo ukuthi siqinise imizamo yokuthi sithole ukudla okuvela emisebenzini efana lokuzilimela.
A sick person is already suffering enough. Hunger or lack of nutritious food should not be an additional.
Ngiyajabula kakhulu ukuthi nginelise ukunceda abantu abangaphilanga kuhle, njalo ngifisa ukuthi ngibone ukuthi abantu abagulayo bathola ukudla njalo badle izilimo zengadi ezilohlonzi. Ngakho-ke ngibuye losaba lwezilimo lezi kanye lokudla okuzaqhuba isikhathi eside. Ngithanda ukukhuthaza isibhedlela sempilo ukuthi bakithi sifake imizamo eminingi yokuthi sithole ukudla okufana nokulima izilimo ezinjengophofu.
Unkosikazi Mnangagwa uthi ungomunye walabo abakhuthalele ukulwisana lomkhuhlane wemvukuzane, ethi uZulu kumele ahlolwe lumkhuhlane njalo iklinika ayinikezileyo iza kuya lemaphandleni ukuhlolwa abantu imvukuzane. Etsho lokuthi yena uhlolwe izolo.
Concerns various cancers that have seen our people losing their lives.
Mina ngingomunye walabo abakhuthalele ukulwisana lomkhuhlane wemvukuzane, njalo uZulu wonke kumele ahlole umkhuhlane lo wemvukuzane. Ngakunjalo nginikeza iklinika okuthiwa ngama-mobile clinic azahamba emakhaya kuhlolwa abantu imikhuhlane yemvukuzane. Mina ngihloliwe bazalwane izulu, ngakho lani kumele lenze lokho okufana njengami, lihlolwe umkhuhlane wemvukuzane.
Umphathintambo wezempilakahle uDokotela David Phagwese Separrenyathwa uthe isibhedlela sempilo sesisidala kakhulu, ethi sakhiwa ngomnyaka ka-1957 ngenjongo yokuthi sisetshenziswe ngabensundu kuthi i-UBH yayingeyamakhiwa. Ubandlululo lwamiswa ngomnyaka ka-1980 ilizwe lithola uZibuse. Ucine ngokuncoma unkosikazi Mnangagwa ngomsebenzi wakhe wokunanza amalungelo abomama labantwana abahlala besalele emuva. Uqhubeke ethi unkosikazi Mnangagwa ukhankasa kabanzi lokulwisana lomkhuhlane wemvukuzane ikakhulu kubomama ethi imhlobo yemvukuzane emithathu eyevele eyesibeletho kanye leyabo baba i-prostate cancer yiyo ebulala abantu kakhulu eZimbabwe.
This hospital was built far back in 1957, the same time that...
Isibhedlela sempilo sesisidala kakhulu. Sakhiwa ngomnyaka ka-1957, sisenzelwa abantu abamnyama.
Umphathintambo wesabelo sakoBulawayo unkosikazi Angeline Masuku laye uncome unkosikazi Mnangagwa ethi ukukhetha kwakhe ukuqala uhlelo lwakhe koBulawayo kutsho ukuthi leli dolobho libusisekile kakhulu ngoba elenyanga ezimbili kuphela eqale umsebenzi. Ethi unkosikazi kaMongameli uphe isibonelo esihle ngokukhokhela ekuyahlolweni umkhuhlane wemvukuzane izolo emini.
Izilenyanga ezimbili kuhulumende esinaye esikwaziyo ukuthi lamhla sikhululekile inyanga ezimbili kuhlelo zakhe eziqakathekileyo ezikhangelana lempilo zabantu. Uqala ngeBulawayo, uqala ngeBulawayo, asibusise kakhona lokho. Ikunanzelele khonoko, uqale ngeprogramu yabantwana, laba abanye abadodzwayo, u-children's homes and so forth and so on. Uqale ngeBulawayo lapha kuya khona eThembiso, kwabuthelelwa abantwana abavela kuma-children's homes. Lapha baphiwa khona ezinandi athe zokudla kuphela kodwa nezokwembatha lapho konke.
Unkosikazi Mnangagwa uqale ngokuvakatshela esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals, UBH, izolo, lapho ahlolwe khona umkhuhlane wemvukuzane, ngakho-ke namuhla ubesempilo. Emkhosini lo, izethekeli zincome kakhulu isibhedlela sempilo, bethi imizamo yabo yokuthi isibhedlela sisebenze ngendlela iyabonakala laloba isimo selizwe singamanga kuhle. Isibhedlela sempilo sibusisekile ngoba nanku lo hulumene layo senanzelela ukuthi kumele sithuthukiswe ngemva kwemizamo eyenziwa zinhlanganiso ezizimeleyo labanye abancedisa kulesi sibhedlela ikakhulu izizalwane zeZimbabwe ezisemazweni afana leNgilande abalenhlelo eziningi zokuncedisa ukuthuthukisa lesi sibhedlela. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingubathabile Masuku.
Ngesizwe okwenzakala eSouth Africa kuBenedict Nhlapho.
Uhlelo lokuvota eZimbabwe luthathekise abaningi elizweni jikelele lwaletha ithemba lokuthi bazophatheka kukhetho lomnyaka ozayo. Noba kunjalo iningi labeZimbabwe abasemazweni bathi abenelisanga ukubhalisela kuvota njengoba uhulumende alile ukubapha ithuba lokubhalisa besemazweni abahlala lokusebenza kuwo. Isizalwane seZimbabwe obuye njalo abe yinkokheli yolutsha ebandle le-MDCT kwele South Africa, unkosazana Vimbai Maverze, uthi ukuncitshwa leli thuba ngezinye zendlela uhulumende akhombisa ngazo ukuthi akabanakakeli njengezizalwane zeZimbabwe esemazweni.
Abantu basediaspora banelungelo elokuvota, banelungelo elokurejista ukuvota in Zimbabwe because they are all citizens. But ma voter registration seyevalwa abantu base diaspora abanganikezwa ngethuba, it's not fair at all.
Lobanje commission ezokhetho kukhanya yathatha le nyathelo ngenxa yokusilela kwemali. Inengi lithi bekudingeka kuphela umuntu oyedwa loba babili oza kwenza lo msebenzi bese sigodlweni seZimbabwe emazweni afana le South Africa, iBotswana, leNgilandi okuyiwo alezana zeZimbabwe eziningi. Unkosazana Maveruze uthi bakhankase kakhulu bekhuthaza abasemazweni ukuthi bayivota ekhaya kodwa abaningi babe lobunzima obuthiyeneyo.
Thina abanye sakwazi ukuhamba sayoregista ekhaya but abanye abantu abakwazi ukugibela baye ekhaya bayoregista babuye and then bahambe futhi bayovota babuye. So this right, a diaspora vote, it was very important ngoba these diasporans are also Zimbabweans like everyone else, but the ED's government has disappointed.
Ikomishini ezokhetho eZimbabwe yakubeka obala ukuthi abasemazweni kuzafuze baphindele ekhaya xa befuna ukuvota ngomnyaka ozayo. Abaningi bathi bazabanjwa imisebenzi, kanti abanye bathi kubiza imali eningi ukuthi bagijimele ekhaya besiyavota kuphela baphinde baphindele emuva besiya emsebenzini. Kodwa ke baningi abasemazweni abathi sebelahlekelwe lithemba lokuvota ngoba besithi akubasizi njengoba ibandla leZANU PF lizaqilibezela kube yilo elinqobayo. Isizalwane seZimbabwe umnumzana waShimabizela uthi nxa kungalingiswanga udaba lokuqilibezela awukho umehluko ozadalwa livoti lakhe.
Indaba yokuvota eZimbabwe yinto nje eyenzwayo, kodwa ukuvota akusizi lutho as long ama-reforms angazange abe khona. Kuyafana kufana nokulono kuyanga kwakwenzeka ngesikhathi kaMugabe. Umnangagwa ungenile nje, kodwa ayikho into eyitshintshileyo. So ukuvota or nokuvota into eyi-one.
Kusenjalo abanye bathi bajajuliswe kumanyana kwamabandla aphikisayo. Loba nje engamanyananga ndawonye wonke bathi babalethemba lokuthi limanyano ilakho ukuguqula ezombusazwe ukuthi kungene abanye bebuse labo hathi ukuqhubekela phambili kulibandla leZANU PF elibusayo. Melistudio 7 eJohannesburg eSouth Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Siyabonga ke Benedict Nhlapho. UNhlapho ubesiphake udaba lohlelo lokubhalisela ukuvota oselugqitshwe lamhlanje eZimbabwe. AbeseSouth Africa lapho bebesithi bona badaniswa ukuthi uhulumende ubancithe ithuba lokubhalisa okuyinto abathi yephula ilungelo labo lokuvota njengezizalwane zeZimbabwe. Ngesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weleMelika.
Sokulomnyaka amalecatsha we-ISIS esehlulwa libutho leSyria elincediswa ngavela kwamanye amazwe. Amalecatsha la aselahlekelwe yindawo eningi kakhulu elizweni leli akade eyibambile. Okwamanje sokumele ukuthi indawo esibanjwe libutho leSyria iqalise ukuhlalisa abantu ababebalekele impi yomvukela. Amalecatsha la athi ebaleka athiya ehlanyele omaqhuphula endaweni eningi ukwenzela ukuthi avimbe abantu abafuna ukuphenduka emzini yabo. Lokhu kwenza ukuthi kube nzima ukuthi kuthuthukiswe indawo esezibanjwe libutho leSyria. Uhulumende weMelika uyazama ngamandla wonke ukuthi abantu bahlaliseke elizweni leli endaweni ezazibanjwe yi-ISIS, loba nje omaqhuphula belakho ukubulala abanye babo. Okwamanje eleMelika ligebha omaqhuphula kwezinye indawo njalo lifundisa abantu okungabehlela nxa bengangena lapho okuhlanyelwe khona omaqhuphula. Sokugejwe omaqhuphula endaweni ezijiyeneyo edolobheni leRaqqa, ikakhulu ezibhedlela, emzini yabantu, ezikolo, endaweni lapho okhiwa khona amanzi lezinye ezifanayo. Sokufundiswe abantu abedlula inkulungwane ezingamajumi amathathu 30,000 eRaqqa ngengozi ezidalwa ngomaqhuphula. Uhlangothi lukahulumende weMelika olweState Department solunike ilizwe leli izigidi ezedlula ichumi lamadola $104 million yokugebha omaqhuphula. Sokugejwe omaqhuphula abafika esilinganiso samatani ezingaba ngamachumi amane lanhlanu 45 tons. Lokhu kuqhubekela phambili ngesikhathi eleMelika selinike ilizwe le-Iraq eleJordan lele-Lebanon imali yokuthuthukisa amabutho.
Alolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende weleMelika.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Intatheli izindaba zesifazane zivumelene emhlanganweni oyenziwe kobulawayo lamhlanje ukuba bonke abesifazane beZimbabwe sokumele baqale ukufundiswa baphatheke kunhlelo zokuthapha indaba zakulezi nsuku iCitizen Journalism ukuze indaba zabesifazane zidume njalo lenani labesifazane eliphatheka ekukhulumeni ezindabeni likhuphuke. UAnastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umhlangano wentatheli izindaba zesifazana owe Female Journalist Roundtable owenzelwe eNAST American Space ngaphansi kwendikimba ethi Women in Citizen Journalism, How to Raise Interest Among Women for Citizen Reporting, ubukhokhelwa intatheli izindaba yesifazana edabuka eMelika uJulia Thomas. Inhlanganiso ye-Women's Media Development imanyene le-Female Journalist Network baqoqe lomhlangano ngenjongo yokuthola amasu kuNkosazana Thomas ukuthi uhlelo lokusebenza kwabesifazana abangasontatheli izindaba bangalisungula baluqhube kanjani ukuze imibiko ekhuluma ngabesifazana ithole indawo ekwethulweni kwezindaba. Umqondisi we-Women's Media Development, uNkosikazi Sibusisiwe Bhebhe, uthi bakubone kuqakathekile ukuthi bahlangane babonisane ukuthi indaba zabomama zingaphakama kanjani, ebonga uNkosazana Thomas ngabakufundiswe khona.
Sibone kuqakathekile njengabe-Women's Media for Development Foundation ye-project yethu le ye-Female Journalist Network ukuthi sibuthanise omama abasebenza kuntatheli izindaba ukuba babonise ukuthi kanti bangakhuthuza njani abanye omama ukuba basebenze as-citizen journalists, ngoba khangele ukuthi indaba zabomama eziningi kaziphume emphakathini, kwenzakala into eziningi esingazibaleni emaphephandabeni. Ngakho-ke omama singabakhuthaza njani ukuthi noma bengakufundelanga ukutatela izindaba babe yibo nje abazicuphela izindaba besebenza njengama-citizen journalists. Siyabonga ukuthi umama uJulia Thomas uwenelisile ukuthi azosibonisa ukuthi okwenzakala kwamanye amazwe ukuhamba njani, nathi singacupha njani izindaba le ndlela abasebenza ngayo sikusebenzise ngayo kwele Zimbabwe.
UNkosazana Julia Thomas ufundise intatheli izindaba ngendlela asefunde ngayo ngokusebenza labomama ekwethuleni imibiko ikakhulu esemsebenzini ayiqhube eseNepal lakwamanye amazwe, ethi abesifazana benza imisebenzi eminingi emihle kodwa ayitholi mathuba okusakazwa kumbe ukulotshwa, ngakho i-citizen journalism ingayiphakamisa.
Yeah, I was really interested and passionate about leading this discussion.
Ngibona ukuthokoza ukuqhuba lolu hlelo lapha lana namuhla ngoba kukhona engikufunde eNepal. Ngakubona ngakunandelela ukuthi emsebenzini yami labomama indaba zabo aziphume emaphepheni, aziphume emisakazweni, aziphume nakumabona kude. Lokho kuqakathekile ukuthi bangene ku-citizen journalism bazikhulumele indaba zabo ziphume emaphepheni, ziphume emisakazweni, ziphume nakumabona kude.
Isakhamuzi sakoBulawayo uNkosikazi Buhle Mahlangu uthe uhlelo lwe-citizen journalism luqakathekile ngoba luzafikisa indaba zingaguqukanga, ngoba abesifazana bayabe bezilobela njalo bezisakazela besebenzisa indlela zakulezi insuku zobulembu.
Mina ngibona kuqakathekile ukuthi thina omama sibe ngama-citizen journalists, ngoba thina lapha esivela khona ezigabeni zethu sihlangana lokuthiyeneni. So thina yithi omama esingakhuluma izitori zona lezi ezabe sivile esigabeni sona lezi, ngoba ezikhathini eziningi uyathola ukuthi thina abavela ngaphandle besithi bezothatha indaba besuka bethaphe indaba ezingayisizo. So nxa kuyithi abanikazi bendawo, kuyithi ama-journalist angikhona, thina siyakwanisa ukuthi sixazulule indaba njengokuba siyichaye njengokuba hayikhona ukuthi omunye umuntu esuke ethathe indaba eyisa ngale ifike ngale isiphendule.
Intatheli izindaba esebenzela koBulawayo uMelisa Mhlophe uthi ukukhulumisana abakwenze lamuhla loJulia kumvule amehlo, njalo udubo olukhona eZimbabwe yikuthi omama bakhangelelwa phansi kodwa labo kumele baphatheke ekwethulweni kwemibiko.
I-discussion yanamuhla ibi-discussion eqakathekile leyo yimi njengo-journalist, female journalist esaqalayo, in that ngiyabe sengikwazi ukuthi ema-newsrooms like mainstream kule ama-problems esingahlangana lawo as ama-female journalist. And then in the discussion khona lapho ube ngathi sort of ama-solutions engingakube kanjani aphumileyo, okuthi if sihlangana lakho awumelanga sithule whatever society engakutsho.
EZimbabwe inani labesifazana abazintatheli izindaba liphezulu, kodwa kuba nzima ukuba bathole amathuba okusebenza ngoba bayancindezelwa, njalo abalezikhundla eziphezulu bambalwa, okubangela ukuba lenani lalabo abapha imibiko liphansi, osekudale ukuba baphumelesu lokuthi baphatheke ku-citizen journalism. Okunye okuludubo yikuthi ezweni imithetho elawula umsebenzi wentatheli izindaba ivele izithwalisa nzima zonke lezesilisa, kuhle ngokuphethwe kabili kwezabesifazana, njalo imisakazo yeradio lakumabonakude kanye lamaphephandaba ambalwa uma kuqathaniswa lamanye amazwe, kuthi ezabelweni zona vele kazila maphephandaba kumbe imisakazo yezabelo abathi ngama-community radio station kumbe amaphephandaba. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Alingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8 ntambama. Lamhlanje ke kuhlelo oluhlaziya ukuphathelane labesifazane, asihluzeni bomama sikhangela ukuthi abesifazane bona bathini ngengxabangxoza eyenzakala kuMTCT. Thumelani text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318, ukuze selithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ekuqhubekeni kokudonselana amandla kubandla leMDCT, umanyano weMDC Alliance lawo usuhlaselwe ludubo lokukhankasela ukhetho oluzayo kunyanga ezilutshwana ezilandelayo. Izolo isikhulumeli sikamongameli Tswangirai umnumzana Luke Tamborinyoka wethule umbiko othi uTswangirai usekhethe umnumzana Nelson Jamisa ukuthi abe ngosabambe isikhundla sakhe. Kodwa lisiyachona bese kuphume omunye njalo umbiko olempawu zehofisi kamongameli othi umnumzana Elias Mudzuri elokhu ebambele uTswangirai ukukhokhela leli bandla. Kwathi ke lamhlanje ekuseni uTamborinyoka ube lomhlangano lentatheli izindaba esazisa ukuba umbiko wethulwe izolo ulempawu lesignature kaTswangirai ngowamanga. Osekuthiye abakumanyano weMDC Alliance sebechaya namakhanda. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lelunga lebandla leNational People's Party umnumzana Sengezo Chabangu, endawonye lomsekeli wesikhulumeli sebandla elikumanyano NPP umnumzana elikumanyano weMDC Alliance ibandla leNPP umnumzana Edwin Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Sina sibone ngazathi ku-MDC Alliance izinto zihamba kuhle ngoba ama-rallies wonke aba lempumela enhle, abantu baba baningi, ubukhokheli buba khona, akulanto embi esingathi yenzakala. Sibona abantu besethuswa yilokhu kwenzakala kubandla le-MDCT, ikanti-ke lakho ambona ukuthi-ke into enkulu yinto engaphambanisa umanyano weMDC Alliance. Okukhulu yikuthi umongameli weMDC uTswangirai uyagula usesibhedlela, yikho sekuthethe omunye wabasekeli bakhe ukuthi abe mbambele ku-alliance, njalo abe mbambele kubandla lakhe. Asiboni nje kusuba le ngoqhuko ngoba siyananzelela-ke thina njengebandla le-PDP uChamisa ngumuntu obetholakala esiba khona kunhlelo ze-alliance.
Mnumzana Chabangu, wena ubona njani udaba lolu? Uyakhuluma lapha umnumzana Ndlovu, hayi kukhanya into zihamba kahle.
UNdlovu ugide ezidakezela, akulanto enhle kumbe engithi eqondileyo kumbe ecacileyo. I-MDCT yathi MDC Alliance libandla elikhulu eZimbabwe, libandla elazakalayo, libandla elalwisa ngo-1999 uhulumende umubi waseNgwezanu-PF. So nxa ibandla le-MDC elilikhulu ade liyilo abantu ade belikhangelele ukuthi lizaguqula izinto lokulwa lokudlwangudlwangu, kuyabisela i-struggle sethu emuva. kwenza ibandla libe weaker lestrategy nemizamo yokuthi sikhulule eZimbabwe ibe lula ilulaze. So ngizaqala ku-MDCT njengivala i-alliance izaba weaker nxa ibandla eliyilo eliwumkantsho waleyo alliance lingavumelani kuliwa inkomo zisetha isibaya omunye xa kusiba lezinkunzi eziphumayo khona kumele kube le nkunzi eyi-1 kusiba nelanga eliphumayo elinye ilanga lingakaphumi. So lokhuyana asonto enhle. So ngilusizi ukuthi MDC iphakathi kwe-leadership crisis. Lokhu kubangelwa izinto ezimbili. Okokuqala ukuthi sa-personalize inhlanganiso. Kuba nzima ke nxa inhlanganiso uyithethe wayenza wayinika isibongo yaba ngeyakho ukuthi inhlanganiso leyana mhlana ususeluleka, mhlana usugula, mhlana ususeluleka ukuthi uyikhokhele kube le munye umuntu ongenayo phakathi. Kuba nzima ngaleyo ndlela. Okwesibili, nxa ulida inhlanganiso kumele kube nalokho esithiwa khona la le process of succession ukuthi hayi nxa mina ngizaseva kumbe ama-terms amangaka bengingasakwanisa ukuthi ngiphumelele ngiye phambili, kube lo kube into ekhulunywayo engasishwa ukuthi hayi inkomo phela inkunzi le nxa isikhulile singasakwanisa ukuthi ilandele amathole hayi isibulala isithunzisa amathole asifakeni ithole.
Nanto ke udaba mnumzana Ndlovu, uthini wena ngalokho?
Ungathatha umthakathi umhambise enkonzweni afika akhuluma ubuhle abubone enkonzweni. Eqinisweni kanye kabubone ububi ngoba izenzo zakhe nezenzo zenkonzo kuyabe ahambelani. Ngitsho phela sikhuluma ngobaba usengezo yena ngithi umanyano we-rainbow, umanyano wabomjuru, umanyano osungena okasikweri, umanyano osungena o-Patrick Zwawo, umanyano osungena i-G40 kabhali yezanu PF ebesikade sigijima emgwaqweni sisithi umgabe kaphume usephumule umgabe sesisebenza labo lamhlanje. Yikho-ke ubuhle angekabubone ku-MDC Alliance. Nxa sikhuluma-ke ngokunika-ke ibandla isibongo, thina abanye kwezakala sakusola kudala uThabango engakaxotshwa khonalo be-MDCT baba bekuthabela bekufuna khona lokho. Sikufake aside, i-alliance inhlelo zayo kaziphambaniseki. Okuphambanisekayo kumbe ngithi inkulumo ezikhona kumbe izenzakalo ezikhona ngesizibona zisenzakala kubandla le-MDCT ebukhokhelini hatshi kubasekele. Ngithemba sibonile ke ubuningi babantu bukhona esitungwiza ngeviki eliphelileyo belanda irally ye-alliance.
Ndlovu, ibandla le-MDC namhlanje ungaquma igazi lami xa liphuma libhalwe ukuthi MDC ungeke wakukhipha lokho phakathi kwami. Ngiqalise i-activities yami ngiyi-MDCT. Lokho akutshintshi. Kufana lokuthi ufuna ukungitshintsha isibongo sami ukuthi ngesakoThabango ngenxa yokuthi sengike ngakhuluma labantu bakwesibanda. Ukukhuluma kwami labantu bakwesibanda akungitshintshi i-identity yami.
Alo-ke ngumnumzana Sengezo Chabangu, ilunga lebandla le-National People's Party endawonye lomsekeli wesikhulumeli sebandla elikumanyano we-MDC Alliance ele-National People's Party, umnumzana Edwin Ndlovu. Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. umkamongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa namhlanje wethekelele isibhedlela sempilo kobulawayo lapho anikeze khona izipho ezehlukeneyo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uzavakatshela eBotswana kwamalanga amabili kuqala ngolwesibili oluzayo. Iintatheli zindaba zesifazane zivumelene emhlanganweni wenzelwe kobulawayo ukuba bonke abesifazane beZimbabwe sokumele baqale ukufundiswa ukuthapha indaba zakulezi nsuku. I-citizen journalism silugqiba ke lapha uhlelo, igama nguChris Gande lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.